Mufananidzo 3. Rute mumunda waikohwiwa bhari. Rute 2 ndima 1 kusvika pa 23. Mushure mokudzokera kuBeterehema, Rute akati kuna Naomi, "Regai ndiende kuminda ndinonongera zviyo zvinosara ndiri shure kwani zvake achandiitira nyasha." Naomi naRute vakanga vari varombo kwazvo. Akaenda kumunda kwaiva navashandi vaikohwa bhari. Muridzi womunda iwoyo aiva mumwe murume ainzi Boazi. Akabvunza vashandi vake nezvomukadzi wokune imwe nyika aiva mumunda make. Mumwe wavo akati, "Mukadzi wechiMoabhu akadzoka pamwe chete naNaomi vachibva kuMoabhu." Boazi akanzwa kuti akanga aitira vamwene vake zvakanaka sei. Akaona kuti akanga ari mushandi anoshanda nesimba. Saka akati kuna Rute, "Gara pano navashandi vangu vechisikana ava. Utarire munda uyo waunoona varume vachicheka, ugotevera mushure mavasikana." Akaudza varume vaimushandira kuti vasamukanganisa, asi kuti vamusire imwe bhari kuti agonongera. Rute akaudza Naomi nezvetsitsi dzaBoazi. Naomi akati, "Jehovha ngaamuropafadze." Akatizve, "Murume yeye ihama yedu yapedyo."